A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 4th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the outbreak of xenophobic violence that has erupted once more in South Africa.
There are an estimated 4 million immigrants in South Africa, which is a total population of more than 50 million.
Foreigners, mostly blacks, are the ones who are being targeted by violent groups which have looted foreign-owned shops, destroyed buildings, and burnt cars.
Official statistics say 5 people have been killed, but some unofficial sources say the number could treble that.
The marauding groups that have, however, met stiff resistance from some foreigners, thus slowing down the attacks.
The xenophobic attacks have attracted retribution from some African countries, namely Zambia and Nigeria, where South African companies have been looted in retaliation.
And all this is happening as South Africa hosts the World Economic Forum, where some African leaders are reportedly going to boycott the gathering in protest of the attacks.
President Emmerson Mnangagwa, however, is at the summit where he told a crowd of Zimbabweans and told them that the planned diaspora homecoming conference is going ahead next April.
There are many reasons that the South Africans have attributed to the attacks, namely that foreigners are taking their jobs, using up scarce social welfare benefits, and promoting crime like drug peddling.
So tonight, we want to hear your thought on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulu kandaba sedibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Namhlanje ke siyaqhubeka ngodaba lodlakela olubandlululo i-xenophobia ngesilungu oluqhamuke kwele South Africa. Lapho isizwa khona kuthiwa sekufe abantu abahlanu. Lanxa abanye besithi hayi inani lelo lingani lingaba liphansi, kodwa ke lokhu esikwaziyo okukhulunywa yibo ke ongqongqoshi bakwele South Africa bathi hayi abantu abafileyo kwakathesi bahlanu, abagoqela ababili abakhona le eSouth Africa. Ye lamhlanje sikhuluma nje hayi udlakela lakhona kuthiwa belungani lunganeno, ngoba amapholisa abikwa esegcwele indawana yonke yelizwe, ikakhulu eJohannesburg edolobheni phakathi lapho okube lodlakela olukhulu khona. Ye siyazi ukuthi zikhona ezinye indawo ezifana labo Tafontein labe lase Rosettenville, lakho hayi bekungangenwa lapho ngabantu abokuza, bebezivalela abanye ngezindlini njalo lezitolo bezivaliwe. Kodwa lamhlanje sizwa kuthiwa akhona ama-mall avuliweyo, amanye kade valiwe kodwa hayi akhona amanye asevuliwe, njalo sekungani kusiba ngcono okokuthi kusasa engxenye kungaba ngcono. Lanxa sike sezukubana lamhlanje ke emadabu kakusa bakhona abavukela abantu befuna ukuthi bayobahlasela e-Hillbro, kodwa hayi behluleka ngoba amapholisa abegcwele abaxotsha. Ye bakhona njalo asebebotshiwe, njalo sizaxoxa ke labanye abakhona ngale South Africa sisizwa ukuthi kuhamba njani okwalamhlanje lakusasa ukuthi bakhangelene. Jonga
onguvadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. idambudziko riri kubata zvizvarwa zvenyika dzakawanda muAfrica nedzimwe dzekunze kweAfrica. Tinonzwa kuti vamwe vekunyika dzakaita sePakistan vane zvitoro imomo muSouth Africa vari kupadzirwawo zvitoro izvozvo, asi dambudziko guru riri pakuzopondana kuri kuitika, vatema vachipondana, vatema vachiponda vatema, zvizvarwa zvemuAfrica zviri kupondwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Tinoona mifananidzo nemavhidhiyo zviri kukandwa nevanhu vakasiyana siyana pazvivhiti vhiti zvichiratidza vana vemuSouth Africa vachirwisa zvakasimba zvekuponda vamwe vatema vanobva muAfrica. Tinonzwawo kuti musangano weWorld Economic Forum una Africa uri kuitwa imomo Cape Town, vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vari kunzi havana kuenda ikoko, zvichinzi zvakonzerwa nokuti vatora danho iro nekutsamwiswa nezviri kuitika muSouth Africa. Kunyange hazvo hurumende yeSouth Africa iri kuti kwete, hatina vatati tanzwa pamusoro paizvozvo. Kouyawo nyaya yekuti zvitoro nemakambani anenge aine mazita kana kuti ane mizinda muSouth Africa, ane midzi muSouth Africa, tiri kunzwa kuti zviri kupazwawo munzvimbo dzakaitawo mune dzimwe nyika zvakaita sekuNigeria nemuZambia, vanhu vachitsividza zviri kuitika muSouth Africa. Zvinoratidza kuti Africa yatarisana nedambudziko guru, nekuti mazuva mashoma apfuura tainzwa vachironga nyaya yekuti Africa inge isina mugano kunzi haudi passport Chris kana uchinge uchibva muSouth Africa uchienda kune imwe nyika muAfrica. Asi nezvaakuitika izvi zvaakutoisa migano pavanhu, zvinhu zvinenge zvisingatarisirwo, zvinhu zvakanaka. Saka ndo nyaya yatoda kuti kurukure nhasi. Vana veZimbabwe, sinungukai kupinda muchirongwa muchitiudza kwamuri kuti kwakamira sei, nekuti kusvika pari nhasi vanhu vakawanda havasi kuziva kuti ningi ari sei kwaari. Kuzoti uzika nekuti uri mupenyu, hunge wapindawo muchirongwa uchitaurirwa vamwe kuti aiwa kwandiri kuno ndiri right, I'm safe. Iye zvino izvi tine vatinawo muchirongwa chedu munyarikano wedu wekutanga vaAzaria Dube, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vari muJohannesburg. VaDube, tokutambirai nemufaro muchirongwa chedu. VaAzaria Dube Nduna ndo zita ravo rizere. VaNduna. Hello. Ndofunga nhare yavo inenge yadonha. We are trying to connect with our first guest, Mr. Azaria Dube Nduna, but I think we are having problems with the phone's connection. Hello. Amene Chris kana paine zvimwe zvanyorwa nevateereri pari zvino paFacebook page yedu, yekuti tinzwe kuti munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vari kutumira mashoko vari kutizivisa kuti vari sei. Imi vamwe mese muri kwamuri, kana vari muZimbabwe, pindai muchirongwa muchitiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Vamuri kutaura navo vari muSouth Africa, zvii zvavari kukupaiwo mashoko aya pavari kutumira. Regai timboona kuti pane vanyora pano paFacebook page reshona. Hanzi namukoma Carlos Chimbi, I was among the protesters against the ED in Cape Town. Wongu tanzwa kuti kune varatidzira vachinyunyuta pamusoro pemusangano uri kuitwa World Economic Forum, vamwe vachiti aiwa dai vamunangagwa vasina kunge vapinda musangano iwoyo nekuti nezviri kuitika muSouth Africa. Saka mukoma Carlos Chimbi vari kuti ndoi mumwe wevanhu vanga vachiratidzira kumusangano ikoko Cape Town. Kwoita mukoma Courtney Mpemi koti handibatei ndikutsemurirei.com rese. Ndofunga tinokubatai nekuti nhamba tiri kuzitora ipapapa. Kwoti mukoma Jerizishiri vaisawo nhamba vari muJohannesburg. Nashville kuda muzenda. Hanzi South African police are biased and corrupt. These people were attacking people in the presence of the police. Ai vaisawo nhamba dzavo kuti tivabate. Kwaitawo zvakare mukoma Elton Mafararikwa, maswera seiko mukoma Jonga, ndiri kuteerera zvangu ndiri muJohannesburg. Lenas ndi mukoma hanzi Lenas Lenasia, okay. Mukoma Mpemi vadzoka zvakare, Africa iri kushandiswa nemawestern countries kuti tipandukirane, ndo maonero avo. Vachiti dambudziko hanzi maZulu vaisa nerudzi rwavari kuti dambudziko ndori rukonzera, asi zvinhu zvatisingakwanisi kutsinira nokuti hatina ruzivo rwakakwana kuti ndiani ari kukonzera. Chatinongoziva ndechekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Chris.
Yebo Jonga, ye hayi bakhona kuFacebook abalandeli bethu. Ye sinyabona lapha silo Queen use Johannesburg. Hayi siyabonga Queen ngokusi landa lapha kuhlelo kodwa ke besingathaba ke ungasithumela inombolo ke sixoxe usitshela ukuthi kunjani khona ngapho eJohannesburg siphinde sibe lo no uino Ndlovu futhi kunjani baba Gandhi hayi siyaphila baba Ndlovu silethemba ukubana lapho khona lawe hayi uphile kahle uPamela Khumalo uthi lichona njani msakazi sithonile makhumalo uClemence Mzola Dube uthi linjani basakazi ye silokhu simelele nje ukuthi incingo zethu zingani ziyahamba kahle ngoba kwakathesi sizama ukuthi sifonele ke abantu incingo zingana zingeni kahle silethemba ukubana zizalungwa kathesi nje okwamanje bakhona sibanxusileyo silo Mnumzana Azaria Dube Nduna weZimbabwe Human Rights Organization ekhona le eSouth Africa eJohannesburg ozasitshela ke ngokuthi njengenhlanganiso elwela ilungelo loluntu kuyini abakwenzayo ukuphathisa ke izalwane zeZimbabwe ezizithole ziwele engozini yezenophobia sizoba ke lo mnumzana Ngqabutho Mabhena awulaye simkhangelele ukubana sibe laye kuhlelo kodwa hayi incingo zethu zingani ziya siphazamisa nje lapha lalapha ya uTracy Mangare la usekhona othile njani kodwa hayi siyaphila Tracy njani wena le Mike Ndebele uyathi kuyaphileka ngalapho basakazi hayi thina ngapha kuyaphileka ke singazi khona lapho okhona jonga
regaiti mozwa kuti va Dube Nduna vadzoka iri parunare hello I think we are having problems with our phones and meanwhile we urge you to also write on our Facebook pages and let us know how the situation is wherever you may be. Tinamkoma anzi Brighton Tomuana anzi kuno ku Cape Town kune runyararo. Then vamakufarari kwa vanyora kuti nasi kuno kuri nani asine zuro kwaiwa kwakaoma. Hamuna kutaura kuti vari munzvimbo inofunga vari muJohannesburg. Lenmore Dishi anzi yambiro yangu kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Ukaona watarisana nedambudziko iri usatembe nemapurisa emuno aya unouraiwa vachitoseka kana une pfuti fura vanhu vanosungwa wanzosungwa hako but at least unenge wawe safe aiwa tikurudzire kushandiswa kwezvombo kuti munge muchiurayana mushonga mukuru mukoma Lenmore Dishi ndewe kuti usapinde kunewe kuchiitika mhirizhonga iyoyo kana wakwanisa kunge uchisangana nayo edza kutsvaga nzira dzekuti utize nekuti stero kana wakanga waine pfuti iyo ukapfuura vanhu vanga vavatitatu kana gumi tichiona mob inouya ichirwisa unenge uchitarisana nevanhu vanopfuura 100 zvokuti unongopedzisira waurayiwa saka mushonga mukuru kutiza panenge paine mhirizhonga musamira muchimirira mhirizhonga hatikurudzire izvozvo kana kuti munge muchidzosera sezviri kukurudzirwa kunzidzai pfuti aiwa hazvidaro koita Nashville kuda muzenda hanzi Pretoria is calm today zvinofadza kana kwava kusina dambudziko kuPretoria ikoko then taurai shoko Ncube good evening all we thank God for helping us in South Africa Jabusivanda hanzi nhasi kuri nani zvako havana kutaura kuti inzvimbo ipi yavari kuti iri nani mukoma Evaristo Tuli watching from Cape Town then Leslie Kim Pofu anzi kuri sei aiwa kuno kutsvene regai timboona ndofunga tina mukoma Tawanda vari panhare makadi mukoma hallo aiwa tirova penyu mukoma tanzwa kuti masangana nedambudziko ku South Africa uko mukatudza kuti chii chatora nzvimbo
ya chiri kuitwa ndekuti dambudziko ndekuti vari kufamba muwachibata vachida kuru vachida kudzinga mafurina nzvimbo machiruwa vanhu saka chiritwa ndekuti vari kupinda vari kuti ivo vakanyanyanangana nemaforinaka vakutora mabasa avo vachiruwa vanhu vachitese vachiyabvisa vanhu saka vanhu vazhinji ava kutya kuti vari kushaya zvekureke voita sei magara vakaita kuti vagare sei zvezvaitiwezve tikatarisa mapurisa kuti akwanisa kudzirana hasi kukwanisa kudzirana bcause takatarisa ndikuona sekuti mapurisa ari kukuriwa nevanhu sakadambudziko riripo ndekuti hatisi kwanisa kuita zvekuita sei tiikutikwanisa kunge tine tichibatsirika munzvimbo zvetiri kuti vamwe vachiwa vange vagara vange vaita hambisi ido vachikuti vashaipo kune kune pedere
tirikunzwawo kuti vamwe varongo varutofungidzira kuti aiwa mapurisa acho iwayo dzimwe nguva ari kutozvityirawo upenyu hwavo kwete kuti vari kungokutarisai muchirwiswa asi kuti vari kutosyirawo upenyu hwavo nekuti hanzi vanhu vacho aiwa havasi kutombomisa havasi kudzora tsvimbo kuti gudo rabata kumeso vari kurwisa tichiona nemamwe mavhidhiyo vanga vachitopidigura nemotokari dzemapurisa imi muri kuonawo sei pasi ipapo
ipapo tingatarati hatingavape mhosva yakati nyanyei tikatarisa nemararamiro anoita vanhu vemusouth africa akasiyana nevamwe nedzimwe nyika because vanhu vacho vanotokwanisa kudzingwa vanotosvika kuti vanovakurira tiri panyaya yekuti nyaya dzekurwisa panyaya dzezvombo dzo zvavo vanenge vakahodha futi but kuti dzavo dzimwe dzenge havachaite malive bullets vanoshandisa marabha bullets saka vamwe vacho havatoti vanenge vachitova advance vasina vataka kumapurisa
imi mabatwa batwa nenzira ipi mumhirizhongai muri victim here kana kuti mangoita witness
sofa sobia tiri iri sofa ndiringuru dakatongomira sezvitinosakamirira provinci matiri because dambudziko riri kuti handikuti problem yekuti mazimbabwe side tikatasaisiyes hatingati side one south africa yese mazimbabwe haana kubatana saka dambudziko riri kutondere kuti dai kunzi takabatana tobatanira dzakaita akaita dzimwe nyika dzine maunion vadzina maorganization adzina every province especially like iye ndiriri muprovinci ine dzino pst province hakuna branch ratingadi branch inenge rine vanomirira mazimbabwe ndekuti vakaona kana vavana vanokwanisa kunoripota ii panguva imwe chete same time kutonoripota kwane kusvika kana kuvakuru vedu maorganization kana kumaunionrights anokwanisa kunga achiripota saka ndio dambudziko yatinano saka programu yatingatinayo nekuti ndanga ndiri kufunga kuti tivonge tisi kunotora nezimbabwe exia forum wato vati tikwanise kunge tiene branch kunoku tinenge tichimirira mazimbabwe kuitira kuti pakave tika any problem tinokwanisa kuita se kunoripota vanokwanisa kuva chiripota ii nenguva kuti tikwanise kuzvaita kei ii nhengi auraya vanhuvi ndokakati aira nhengi nanhengi tikwanise tichiziva tichibatsirana sana paevery province akadaro kana kuevery district vamwe takadaro tinokwanisa kubatsira nemaweb ndowabatsira nita dzimwe nyika dzakatakana nigeria nguva diki vanokwanisa kuudza vanokwanisa kutoudzana kuti panguva yakati pakati pari zvino kuitika zvakati budai makadai so fambai makadai so vanhu vai vari kuende kwakati saka problem yemazimbabwe hatina mabranch akaita sevai kanaaaaiiraiponzi branch iroro rakafanira kaungana jobek nepretoria kana kucape town zvakatafanira maprovinci edu amaezana apurokwani
hakuna zvakadaromunokuluma here isindebele
ndikwaa
asi chirungu munosununguka henyu ka taida kuti muholde muramba muri parunare timbotora tine mumwe ari parunare izvozvi okay, thank you so much. That's Mkoma Tawanda Doyce. He's in South Africa, and he is speaking as a witness. He witnessed some of the incidences, some of the attacks. And right now we are joined by one of our viewers, and he was among the protesters at the World Economic Forum meeting in Cape Town. Hello.
Hello.
Hey, makadi baba.
Aiwa torarama isu mosimba.
Aiwa tirova penyu zita ndiani?
Carlos Chimbi.
Mukoma Chimbi, kwakadi ikoko?
Ndiri nani mufarire nayo zhira.
Aiwa tirova penyu zhira ndoyakutoita ichita mizwa nokuti hakuchasvikika kumusha uku kwakunetsa kufamba.
Tichanga tovhura zhira, tichauya tovhura zhira.
Aiwa ndipapo. Taona matumira shoko rekuti manga muri kuCape Town kwaratidzirwa nevana veZimbabwe. Mungatudza kuti zvii zvatora nzvimbo?
Zhira zvinhu taendawo pachitirwa musangano weEconomic Forum panonzi paCape Town International Convention Center pasvika vamunangarwa navamutuli Ncube. Saka tiri pakuprotesta ipapo isusu donzo redu tatiri kuti tatine nyaya yekuti ED tinokumbirawo mumire stop brutality iri kuitika kumusha stop the abductions kuitwa kumusha. Please, can you try to talk to Nelson Chamisa? We need a genuine dialogue. Please remove security forces. They mustn't interfere with the politics. At the same time, some of the African leaders, they didn't come in solidarity with their colleagues, relatives, which have been killed. So, those are the people who are going to be able to do that. So, this is the same thing that protest that we have in a group. I think in one of my videos, I attended two groups. I was like, Zimbabwe kana kuti because they are not from Cape Town. They are not considering.
Asi tichitarisa hedu pa msangano ipapo munofunga here kuti imi kuratidzira kwenyu message yenyu yasvika.
Ah, message yedu yasvika ikuratidzira yasvika chaizvo nokuti pazosvikawo SABC vazouyawo broadcasting ve-ETV vazouyawo vachibvunza zvinyunyuto zvedu tichivataurirawo. Awaone vakamira ZNPF kwabva mukuru weyouth wekuZimbabwe watouyawo akabvunzwawo saka ndazoona nguva yekutaura nomukuru weyouth wauya akamirirawo youth kana maimboona vanobuda pa vachiita mapress conference veyouth vakomana ava vakambobuda vachiverenga vachiti tiri kuexpose macorrupt officials one of them ndeyauya hanzi tsenungwa here kana tsenhurwa anga tsenugwa
tsenengamari pepapapa vananzi va Godfrey Tsenengamu.
Vatsenenga ndawana mukana wekutaura navo inini personal vatsenenga ndikataura navo ndikavabvunza kuti mimi donzo renyu riri papi saka vatsenenga vati donzo redu we are in solidarity with the president Mnangagwa and we are happy nezvakaitwa nesadak musi wa25 October zvokuva pachikunzva chikurukuru ndikazovati aizvo hapana chakashata ko tirikuona inotsikwa ndiyapinda mujanji tirikuona makapfeka mahenga akaiti mapresident timbotitsananguriraiwo tihwe ichitoda kuhwa zvakamira sei hatisi kumusha kusoro kwemaabductions akuka kumusha those kurohwa kwevanhu vakati hakuna zvakadaro zviri kuitika all those people are lying kana pane munhu ane chinyundo chake takataura kani must come forward ataure saka ndo zvimwe zvezvinhu zvavanga
vachiitakuti
hazvisiitika
Zimbabwe. Ramba yenyu makabata mukoma Carlos Chimbi Chris Amene tine mumwe munhu here anokwanisa kupinda muchirongwa taisa mumwe mubvunzo.
Yes, chonga silo mnumzana Sibanda uvhusu muzi Sibanda wenhlanganiso ya Africa Diaspora Forum siyakwamukela kuhlela.
Ngiyabonga ngiyabingelela ntambama.
Yeah, ungasi tshela ukuthi lamhlanje njengenhlanganiso lilani imbiko elifuna ukuthi liyazise uZulu.
Well, imbiko sinayo namhlanje ngokuthi siyaqhubeka njalo lokhu sigqugquzela uhulumeni owalapha eMzansi ukuthi aphakamise izinga lokubhekana nendlela yokuhlukunyezwa nokubulawa okwezizalwane zangaphandle ezilapha eSouth Africa. Sifuna ukusho njalo ukuthi lokho esikubone kusenzakala eZambia naseNigeria kungaba isiqalo lesi esento ezinkulu ezinike zibe zinto ezizoba zimbi kuzwekazi le-Afrika. Ma uhulumeni weSouth Africa engazi ukuthi alungisise lolu daba. Siyazi ukuthi bebekhuluma namhlanje bethi cha upresident waseDRC kungazi kwakhe ubevele ngeke ezazi ngoba uzobe evula iParliament kusasa. Kwathiwa njalo nowaseRwanda ube nezizathu zakhe wakhuluma ngomgqibelo ukuthi akazi ukuze kanye noMalawi. Kodwa sibona ukuthi kubalulekile ukuthi uhulumeni weSouth Africa angayifunde ukuthi ukungazi kweqembu lethimu laseZambia ukuzodlala nabafana bafana kukhomba khona lokhu ukuthi kunokungagculiseki ebantwini ababuya kwamanye amazwe namanye amazwe ngendlela iSouth Africa eziphatha ngayo kakhulu ekubulaweni kwabantu bangaphandle. Sibonile ukuthi undunankulu waseGauteng uDavid Makhura uchaze izolo ukuthi ngemva kokuthola udaba lokuthi kunesizalwane seSouth Africa sibulewe eCoronation Ville sibulawa ngumuntu wokuza wasePakistan, uye washesha waphakama waya kuleyo ndawo ukuthi ayobona ukuthi kwenzakalani njalo lesizalwane sasePakistan saboshwa. Le ndaba kayisihambanga kahle nakancane neze, ngoba kasikaboni izizalwane seSouth Africa ezibotshela ukubulawa kwezizalwane ezibuya ngaphandle kweSouth Africa kumbe abantu bokuza, okukhomba sobala ukuthi ukubulawa kwabantu bokuza uhulumeni weSouth Africa unesandla phakathi, kanti uyakujabulela ngoba selokhu kwaqala ukubulawa kwabantu ngo-2008 kakhulukazi kuze kufe abantu abangamashumi ayisithupha nababili. Akukho umuntu owabulawayo ebantwini owaboshwayo kahlehle kulezizalwane zalapha eSouth Africa ngemva kwalolo dlame. Into esikhala ngayo ukuthi uhulumeni waseSouth Africa kufuneka aziphathe njengohulumeni, hayi ukuthi aziphathe angaziphathi njengomzali onenketabe etshabi othi yena akanandaba uma kubulawa abantu bangaphandle. Siyabona manje imbiko ephuma eChatsworth eThekwini, izizalwane zeSouth Africa zingena esitolo esicabanga ukuthi isitolo esiyisona futhi esesiphethwe ngabantu abangaba yizizalwane kumbe ababizwa ngezizalwane abangaba mhlawumpe ngabamhlophe kumbe abamandiya, bangene phakathi bathatha obhanana bathatha yonke lento. Okusho ukuthi lokho kade kutshalwa ngohulumeni weSouth Africa useyaqala ukukuvuna manje, ngoba kuqale kuhlaselwa abantu bokuza nempahla yabantu bokuza, kodwa manje sokuhlaselwa yonke into. Kuzothatha isikhathi-ke manje ukuthi uhulumeni waseSouth Africa alungehlise lolu daba, anelise ukuthi abophe kumbe ehlise leli zinga lodlame elitholakala la ekhaya lokuthi abantu sebephunga ukuhamba emini bangene ey'tolo batshontshe utshwala. Bebetshontshe utshwala lapha ejulisi badakwe betshontshe utshwala, kodwa bekungendaba zalutho ngoba lezo zitolo zidayisa utshwala bezingeza abantu bokuza. Kodwa manje ngoba sokungena iy'tolo zala eSouth Africa, siyacabanga ukuthi mhlawumpe sizobona uhulumeni ephakame ezama ukulungisisa lolu daba. Kodwa esindebeleni sakithi sithi ingubo ungayiyekela idabuka uzogcina usulala wena ushaywa ngamakhala. Akumelanga ukuthi uvele uyiyekele, kumele ukuthi ibambe ukuthi asigoqwa sisemanzi nomthonto uhlabusamila. So siyakubona lokhu ukuthi nanamhlanje eCape Town udlamela uyaqhubeka, soluqala eThekwini kade lungapha eGoli nje kuphela. So kusho ukuthi kuyabhebhetheka konke lokhu kulilisa abantu bokuza. Kodwa sesikubona ukuthi manje sokuhamba kugcwala yonke indawo. Besikhuluma nezindula namhlanje ntambama ezasemahostel, abantu esicabanga ukuthi behamba phambili kulolu dlame. Sacela ukuthi lo besifisa ukuthi besihlale sibonisane nabo, ngoba lokho okwenzakalayo akunanto enhle ukuze ibethele izwe laseSouth Africa nezwekazi zonke lase-Afrika. Kuzolimaza nje ubudlelwano phakathi kwabantu. Ngakho siyakhala kakhulu ukuthi ake kuyekele ukubulawa abantu, ngoba ukungatholakali kwemisebenzi eSouth Africa akunani nabantu bokuza. Abantu bokuza bahlizile kakhulu infact ukuthi iSouth Africa kube nemisebenzi eminingi, ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule. Ngakho kubalulekile ukuthi abantu bokuza bahlonitshwe ezibhedlela, odokotela abagcweleyo ngodokotela beNigeria neDRC, abanye abazisebenzayo odokotela abaningi babuya koZimbabwe nakephi. iSouth Africa namhlanje ikhuluma ngokuthi ezempilo ziqhubeka kahle, kodwa izikhwicamfundo ezisebenza kulezo ndawo ngezibuya ngaphandle. Asihloniphe lokho.
Hayi, kuyezwakala. Sicela ubambe nje kancane silo mlaleli lapha.
Hallo,
nakhona.
Okay. Hallo, tinamtere ndiyani abo?
Ndi Gaddafi.
Mkoma Gaddafi.
Yee.
Muri kupi Mkoma Gaddafi?
Ndiri pano pa boda re Mozambique ne South Africa. Komatipu.
Boda South Africa ne Mozambique. Ino nzichi town yacho Komatipu.
Pa Komatipu ya.
Ah, okay. Zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko?
Ah, zvino zvinomira zvakanaka. Hakusi kuZambia chete neNigeria. Nasi pamasazeni apo uchipinda kuenda Mozambique apo vakavhara vachidemonstrate avo kuMozambique. Kana uri kuSouth Africa uri kumhanya zvakaipa. Ya vanhu avarume avo magwara vanongoti zviziva vari muno vamhanya, zvara dondorosi.
Saka vanga vachingotandanisa vekuSouth Africa chete.
Ukango kune mutraka ukangonzi unobva kupi toone chitupa passport kana uri weZimbabwe, hakwenzi mukoma darikai South Africa kozihondi mouraya hamamaburu edu kuSouth Africa. Aya, sapakaipa.
Ngavari kuita.
Saka pane vakuwadzwa.
Sorry.
Pane vamaona vakuwadzwa here ikoko kuMozambique?
Zvinoratidza kudaro bhozi ndazoona mamwe matata akamira asina madrivers ariko kuda vatiza kuda vadii hameno kuti zvichazoitika bhozi isachingozi bhozi atobhuroka trafic ngozi darika idarika
asi mune vamunoziva here vakasangana netsaona uye vamwe vamunosimbotaurawo navo vari safe here
vari safe kunyanyanyanya kulocation ndokutina kumira zvakanaka uku nokuti ndaumboona patv pachebc news muporisa ari kuti patembisa apo muporisa akamira ari kuinterviewa ari kuti thereis no arrest yet but vanhu vari kuluta kumashure kwake ko uye vari kuti hapana munhu achasungwa vanhu achitoluta akatarisa havarume zvinhu zvinodzikisira chimiro chemaporisa emuno musouth africa kunyanyanya tozoona sekuti hazvinhu zviri political motivated
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gaddafi thank you so much morambawo muri safe stay safe thank you Chris that's mukoma Gaddafi he says he's calling from Komatipoort I think it's a town close to the Mozambican border and he said Mozambican nationals were blocking roads and checking IDs if you are a South African driver then they attack you if you are a Zimbabwean or other national they allow you to pass through Mozambique ndo zviri kuitika Mozambique hanzi tine mumwe mutereri hello
ndiva mukanya zvavo pano pa Rustenburg
mukanya ndokumbira mudzoro ka volume yenyu thank you yes tiudzei kuti pakamira sei parustenburg
parustenburg panapa pachiri nani zvapa asi tine makunga hatiri kunzwa kuti mandu chai chaii hanzi chinenge chakafa tanzwa kudaro so isusu ishoko ratatopiwa kunzi nevamwe vatotirambira kuti muone vemuno ndovatotitaurira kuti pamanda apa varume muchenjere kana manga muchienda kumabasa kamusatomboinda rambai makatowanda nekuti zviri kutaurwa zvizhinji zvakati ndokutaura kwavatiitira
musi wemande inenge iri unenge uri musi wei uyu mande inenge iri musi wa9
hanzi next monday habasopu varume kuno zvinenge zvitoitika kudaro
asi imi muri kuona sei zvii zvamungataurawo nokuti tinoona kuti dambudziko iri idambudziko ragara richiitika kwemakore akawanda
vanhu vemuno munozvavashoka hamene kuti havanzwisise sei unoona vanhu nyika inoita yakashandirwa nevanhu vakawanda kuchinana wainera dziadziya idzi vanhu vaitorwa kubva kunana Malawi Zambia Zimbabwe vacho vachishanda migodhi iri munomwe kusvika dhisi ikonomi yasimukira maona nevanhu vanobva kunze kwenyika maona but nyaya inongotirwadza isu ndeyekuti vanongoda kutisikasika nesusu veganda richitema chete saka ndo pamwe panotitirwadzei manje ipapa apo kutereki kuti tisi hatina kumbobva kueurope kana kuamerica tinova vanhu vari muno muafrica muno these are colonial borders ende takatoshanda mumamaini fanika like kuno kwatiri kunana Rustenburg kuno tine makore nemakore tichishanda mumamaini iwayo development dzakaitwa munomu tisu vanhu vemunomu muafrica munomu saka tinobva tatiritwa zvimwe neimwe nzira tinonzi makwerekwere tinoitwa chii but pavakanga vachirwisa varungu munomu musouth africa nemabhunu munomu vaiva munyika dzedu dzese dzakatenderedza idzodzidzi tichivasapota varibarache nemovement yavo vanotaura kuti our democracy and what what tisu va part of them but zvotirwadza unoona so
I know thank you so much mukanya regai titore vamwe vateereri vari parunhare
allright maita basa
ba thank you so much before we go to Dr. Vusi Subanda we are going to take one more caller hello
hello how are you Mr. you're speaking with me
yes
shule tangwara
Kuluma baba kuluma speak taurai Hello.
Mukoma
shiri yakangwara.
Yeah.
Is there a gari mai? Zakapusa ziri kuita sei manje?
Saka hachizo penga tisinga tumbu tarifiro hachi chiu chikuru cha penga nyoto chimana chendike kuti iwa nipo waka vota pa wajiji wati waka tuti kutuza kufota waka tu mzo wato mani wa wakipinda muno zinu wa zimuto shi nitu shami cha kutiko kuma vota ya kazumbu shanda wachi ya ita kutu wa wakuti papa iso wacha mtapa wa iso pinda ya hizo panisa wakuti zike peta mabiki tuenda kumbako hili nemutiri kumusha kwa hili otu wazakini odasa saka ya ita kutu wakuti wani wacha huu ya wawu andi sa wani kuti kuchifichi wa chenke hecha yo dae kutoro kwa dafya zosifari ya wawu andu wati wakanyengo kiti wa wakungu wako jimerino diyo zini zisina kuna agata ifana unga kizuki wa wazuri mzaliki wakuli
ndizo zo ayu wapano nzikuwa mkuma taoraitinzo
saka dinoti azizirikitwa izazina kunaka hatikuru ziri zini zakadai nekuti hati ziyo mangwana wachado nao kwa ikono mezuzi hatikitwa wachazoda mzopinda wakoni hende hicho kwa hatikuti njimechi ya risiro wakuti pano watia zoti chazo tabi tena onza kanyanya kana wazo siku wakoni kana mezo wari kito
ndizo zocha hizo ndi shiri kurangarira mkoma shiri ya kangwara pane nguwa ya kuti ama zedu ziku Mozambique zaka mbenge zaka potera Mzimbabwe nguwa ya uondwe Mozambique nerenamu itaiona vanhu vachigarisana zvakanaka kwazvo zvekuti dai zvese izvo zvakaitika nguva iyoyo kuti vanhu vairwisana dai zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunetsekawo kuchiwana kumwe kukuenda kunotsvaga maforo manyoro asi nekuda kwokuti mamugere zvakanaka nevanhu vekuMozambique nanhasi munopinda Mozambique muchisununguka ndo zvaiitikawo nguva iyoyo kuti atigere zvakanaka neve muSouth Africa pavakapinda muZimbabwe zvakaitawo kuti muende muSouth Africa muchinotsvaga maforo manyoro. Thank you so much. Regai tinzwe kuna vamwe vateereri. Thank you so much. I think we still have Dr. Vusimuzi Swanda on the line. Dr.
Yeah, but before we go to Mr. Swanda, can we welcome Azaria Dube Nduna?
Oh, okay.
Yes, you can go ahead.
Mr. Nduna, welcome back.
Welcome back on the Mr. Jonga Kandimire.
I hope this time your line is not going to hide.
Yeah, man, this time it's all right. It's all right. I'm sorry about that.
No, that's okay. You know, Mr. Nduna, somebody raised a very important issue that Zimbabweans in South Africa are not united. And you are one of the leaders of many organizations in South Africa. What do you have to say about that? That's the same question I wanted to throw to Dr. Swan.
Okay. That is very true, Mr. Jonga Kandimire. You know, if I can tell you, it's like we are more than 10 organizations here in South Africa. And since 2010, we used to attend immigration issues when we were issuing Zimbabwean DZP permits. But for all along, how come that, like, even today, whenever there is a disaster, there is a problem, or whatever case, or whatever, there's a problem of human trafficking, someone can be told there is a work in South Africa and come here in South Africa. You can find that as Zimbabwe can be in the media, in newspapers, but we don't have any funding on our own that in case of any problem, like what Nigerians did, like Kenyans, we can be able to go and attend the incident so that we can help our own people. So how can you say we are the leaders of our Zimbabwe community in South Africa? If till now we can't come together and have our own Zimbabwe United Front Diaspora Committee, where we can say if there's any problem, we can tackle that issue, then we can provide counseling, we can repatriate in the case of maybe some people can die in South Africa. This can show that maybe we are not united.
But what have you done as Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa, to address that issue?
Actually, I tried to bring like some of the leaders here in South Africa into one WhatsApp group so that you can talk about this. But till now, we haven't reached an agreement. It was brought again sometime 5 years back by Mr. Kumbira Mchengwa, someone, another colleague here in South Africa. But whenever, I remember sometimes Gabriel Shumba also proposed this idea that maybe we can come up with this thing long back in 2014. But till now, we haven't come to reach a conclusion that, you know, we've got such an organization. Because it's like when we are united, it becomes easier even to approach the African government or even our Zimbabwean government or even our Zimbabwean citizens in South Africa. It becomes easier for them to trust us and say, okay, like now, I was launching our Zimbabwe Diaspora Foundation here in South Africa. Of course, our Zimbabwean embassy and our consulate and all those business people, they say that is a very noble project. If we can launch it, we are going to support it so that we have got our own funding. But now, our people, Zimbabwean people, how can they trust such people who are not united? Because they feel like we can just send our funds into this account. What is going to happen? They know that even ourselves, I remember it's been a long time when Zimbabwean people, they say, it's been a long time. Why can't you come with our Zimbabwe Diaspora Foundation in South Africa? Viewers in South Africa, interview so many people. I remember last time Mr. Zininga was interviewing someone from Cape Town. But till now, as Zimbabwe Human Rights Organization in South Africa, we are trying now to launch it, understanding that those people who did inform about this idea, they say they're going to support it, but still, I'm going to say maybe this week try to bring all these leaders within South Africa so that maybe we can be in one WhatsApp group. I did inform them like 2 days back, and actually I did came late from work, so we couldn't complete the conversation. But I think I'll try to go on so that maybe we can reach a conclusion so that we can come up with something.
Thank you so much, Mr. Dube. Please do stay on the line, Chris. That's Mr. Azaria Duvenduna, a guest is from Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa.
Okay, Jonga, see Gubabu Usbanda. Mnumzana Sbanda, ukhona?
Ngizave khona mfowethu.
Ya, Sbanda, ungasitshela ukuthi ye lamhlanje sizwa kuthiwa bekungani kunganeno. Kusasa ke ubona ungani kuyaba kunjani nxa ukhangela umumo khona?
Akukho kanelo wena mphokethu namhlanje ngoba abantu bathi bekunganelo ngoba bakhuluma ngaseGoli ukuthi mhlawumbe abazibona ngalezi zimpi ngoba bayenze lokho abakufunayo bangathi bathe ukwehlisa kodwa kusokwehlela eThekwini lento esikhuluma ngayo. Sonke lesikhathi eThekwini edrobheni bekungakaveli kakhulu naseKapa sokungenile kulezi ndawo ngamandla amangaza kakhulu. Khona namhlanje eGoli lapho esikhuluma khona ko-Fosloras ekuseni sigcine thina sesihambe safika eFosloras kuba ngoba nanzi nendaba lezo zingelona iqiniso i-fake news bese zibhebhethekiswa kuthiwa iy'kolo zishiswa izizalwane zasePakistan ziphethe ney'bhamu bathumba nengane. Abazali bagithi mabagcwale ey'kolweni ukusukisela izolo sokuqale ukubhebhethekiswa amanga manje kuphuma iy'ndaba ezingelona iqiniso ukwenzela ukuthi abantu bayesabane kube khona inzondo. So ngeke sithi izinga lehlile sisathola nemibiko ekade iphuma kosantaco abema-tax association akade bethi bona cha namhlanje kuzobe kunombhikisho omkhulu kodwa sicabanga ukuthi ngoba benza iphutha lowo myalezo bawukhupha unenamba zabo base bewuhlehlisa-ke bathi hhayi cha akubona abakhuphe lowo myalezo kodwa ngabantu nje abangahambisani nabo. So ngeke sisho ukuthi ngempela kukhona okwehlileyo ngoba nakho nongqongqoshe omaphoyisa uthe mayihambe ba-hostel ukuthi akhulumisane nabase-hostel abazange bamamukele kahlehle bavele nje bamtshela ukuthi hayi cha awume kancane mnumzana sifuna ukuthi abantu bokuza baphume bonke asibadingi nje asibadingi asibafuni. And leyo nhlobo yenkulumo siyithola nasekuma-studio la esiphuma khona abantu ngokuza bethi hayi abantu bangaphandle ma sebeqala ukusilwisa nathi sizoqhubeka silwe bacabanga ukuthi bangakanelisa nakuthi basilwise baze basikhuphe. Ngithanda ukuthi ubheke ukuthi lolu daba lwaseMozambique esilutholayo luqinisekile empela ukuthi eMozambique iy'moto bezivalelwe ukuthi zingangeni kanti njalo ezinye bezishiswa kubuke kumlilo kuqhuma endaweni ey'ningi. So esikubonayo ngokuthi alukho nakancane ushintsho oluthile kodwa lento iyaqhubeka njengoba kusho ukuthi nangomsombuluko ingathi iyaqhubeka iya phambili akusikho ngomsombuluko kuphela isaqhubeka nakusasa lokhu sithole futhi njalo ukuthi bathi bona namhlanje ebusuku kule moto amatekisi afuka KZN azo ukwehlele Hilpro bafuna ukuzodubula bonke abantu abuya ngaphandle Hilpro. So akulona iqiniso mpela ukuthi kwehlile nje kuphela lapho bekujwayeleke khona labo bantu. Kungathi kwehle kancane ngoba bashitshile zonke izitolo bathatha yonke izinto eAlexander namhlanje kutholakala imizimba izidumbu ezimbili ezishisiweyo. So labantu abalokhu betholakala bebulewe baningi sibone nama video
ngomunye umbuzo kade enza kubuza wona ngesilungu lo ukuthi Mr. Simanda, can you tell us about the figures, the numbers that you are having of people who have lost their lives in this xenophobia?
I need to say that in all honest, I think that there is a government concerted effort to suppress the numbers, you know, and understate these numbers. Because today, for example, the police are saying that only 7 people have been killed, and they are actually identifying 2 South Africans, and then they are identifying 2 bodies that were identified in Alexander late today, and a Zimbabwean body, and then 3 others that are not known. But we know on Saturday that 4 bodies of migrants, you know, already were identified, in Julius. And yesterday, the day before yesterday, we buried, which I know, 2 Ethiopians, you know, that died as they were fleeing, trying to flee, you know, from these attacks. So the minimum number that we have now, initially before we had these 2 that has been added, was about 10. But we know that now we are sitting at between 12 and 20 with unconfirmed ones, because we have got a Hilbro issue again where somebody was shot on the head. So we are seeing a situation where the government is trying to control the information that is released on the statistics of the people that have been killed or the damages in a bid to try and keep a face and a front in front of the World Economic Forum.
Thank you so much, Dr. Spanda. I think we have a caller who has been holding for some time now. Hello?
Hey, Mgoma Jonga, my good day.
Taka Simba, stand here.
Mchirandu Damu, from South Africa.
Mgoma Chirandu.
Yebo baba.
Ah, tinotenda. Muri divi ripi ku South Africa?
Ndimushairi ndinoshandira job e Cape Town, pari zvino ndinotori mudzira kudzika kuenda ku Cape Town.
Okay.
So far takubva kufamba kwandaita muzvara nhasi, handina chandati chandasangana nacho. Uye vandiri kucommunicate nawo kumbiri kwandiri kuenda. Vari kutaura kuti mudzira makanaka. Asi dambudziko riripo ndiro rivengo, nokuti nezuro manheru kune kambani inonzi Bakers yakabatwa ine yakazadza vanhu more than 10 mutruck driver. So vanhu vava vari kufungidzirwa kuti vanhu vaienda kundoiswa pane imwe nzvimbo kuti vakonzerese noise. Asi zviri kuitwa nevamwe vachairi vari pamabasa vari masouth african vari kuramba zvichitakidzira noise kuti irambe ichiitika, iri nyaya yeruvengo chete.
Kufungidzira pamuri kuita handiti ifungidziro kaiyo, nekuti hapana humbo. Hello? I think we have lost him. We have lost him. Koma Chirandu, you are saying that there are allegations that some companies are transporting people or these South Africans who are causing violence to other areas.
Mm-hmm.
So those are allegations unsubstantiated.
Mm.
Yes.
Yeah, so are we going to...
Hello, and this is what Tichine... Mr. Ngabuto Mabena, we welcome you, Mr. Ngabuto Mabena, from Zimbabwe, living in South Africa. How are you, sir?
I'm fine, thank you. Greetings to the listeners as well.
So thank you so much for joining us. What can you tell us about the violence in South Africa?
Well, as we know that this violence started in Pretoria last week, it has been spreading to Johannesburg. There's been a lot of looting around the Cape Town. This afternoon, we're told that people were looting around the Midrand area. You have people that are targeting foreign-owned shops, forcing themselves into these shops, looting. A number of shops in the CBD, that is central Johannesburg, were closed today and yesterday. This is an act of criminality in our view, because even if the South Africans were raising genuine concerns, but this has been overshadowed by the criminality that accompanies this unsanctioned demonstration, so to say. So we condemn this act of criminality and want to point out that it's not only migrant shops or properties that have been destroyed. South African properties are also being destroyed. The burning of vehicles are also that belong to South Africans. So we condemn this act of criminality.
We have seen in other countries like Zambia and Nigeria, or we've had reports of retaliation in those countries. What do you say as an organization?
Well, it's an issue because the feeling out then is that the South African government is not doing enough, and people are saying this criminal act is targeted at foreign nationals, people that are outside in Zambia, Nigeria, elsewhere. They then say we would also retaliate. Teach South Africans a lesson. We do not support this view ourselves. What we are saying is that the South African police, they did not act in time. These messages and the voice messages in particular and the videos, they've been circulating on social media where people were warned that this is going to happen. The authorities did not take this seriously. The police and the intelligence department should have investigated and arrested the people that were organizing this shutdown. It is not a registered organization that organized this. So when you now have the presidents of Rwanda, the presidents of DRC and the Malawi boycotting the World Economic Forum, it sends a message that diplomatically there is now an intent of trying to isolate South Africa. And we are calling on African unity to say, firstly, no one should be looting any shops in South Africa. And secondly, the focus should not be looting shops in Nigeria or in Zambia, but our focus should be on rebuilding our economies in our respective countries.
Thank you so much, Mr. Mabena. Chris.
Yes, Mr. Svanda, coming back to you, what do you think about the reasons that the South Africans are giving that there is too much crime committed by foreigners, and also that the foreigners are using the little social welfare that they have?
Well, that is not, I think it's not a genuine and legitimate excuse. Migrants do commit crime because they are human beings. You know, crime is committed by human beings and not by migrants. So equally, as much as South Africans commit crime, migrants commit crime, and those that commit crime must be dealt with in terms of the law. And there is no excuse whatsoever that is justifiable, you know, for South Africans to go about attacking or committing crime because someone else has committed crime. And the issue of social welfare, that people are actually taking, you know, their social welfare, social services, or over and above that, that they are taking their jobs and overburdening, you know, the service delivery system, are all political statements and puffs that have been made by political leaders who, in my view, I think are politically bankrupt and failing to deliver to their people. This is my biggest concern, especially as we talk, I mean, from the point of view of the African diaspora. Our biggest problem is that a lot of our leaders in Africa do not have anything to offer, you know, Africa. That is why Africa is where it is. And in order for them to try and justify their failures, they need to pinpoint and shift blame and put it somewhere else. We have seen this since last year towards elections when these political leaders were political. We even had the DA, for example, mayor in Johannesburg, saying that the raids in Alexander, I mean the raids Amakondwane and Mbeva in Alexander were caused by migrants. And, you know, the city was failing to remove refuse because of migrants and blaming that on migrants. So these kind of things and statements are very sad. We have had people claiming that hospitals in South Africa have got 80% people that are migrants. Now, what that tells you for starters, that it's either South Africa now has got 80% migrants, or number two, it suggests that I mean, the total population of South Africa, of the 57 million South Africans, 80% of them attend private hospitals rather than public hospitals, which are all very untrue and falsified claims. And these claims are coming from political leaders that are trying to influence people to fight, you know, migrant communities. So those are very unfortunate circumstances that we feel that, you know, the government needs to really stand up and honor its failures rather than try and, you know, shift the blame and pass it on to migrants. Because all these statements, you know, cannot be substantiated. The contribution that is made, you know, by migrants, there is a document which is a study that was carried out by ILO and the Organization for Economic Development, OECD, in 2014 to 2018, which showed that, for example, the contribution in terms of tax alone from the migrant communities are about 17%, while it's from South Africans is actually minus 8%. And if you read the whole document, it's found on their website. It was published on the 26th, I think, of July. It will actually give you, because the study was focused mainly on South Africa, it will tell you the level. It will clearly give statistically and empirically, you know, that the contribution of migrants in South Africa is so huge. We have got Dr. Tanya, who's a fellow, you know, a professor at Wits University, who has done a study on the economic, on the economy of Johannesburg, which is basically on the shoulders of the migrants. And he says the Johannesburg economy, which is based on these shops that are run by migrants, is sitting at 10 billion. I think it's about 10 times more than that of Sandton, which is the reason why, you know, there is a belief that, you know, some of these attacks that are done by government, even the raids on migrants, are actually sponsored, you know, probably by the government, which was sponsored by this white monopoly capital, which sponsored, you know, the campaigns of the president. Now it is now saying it's payback time. Get rid of these small traders who are now have eroded our profits because people are no longer coming to Sandton and Rosebank, but they've actually gone back to Johannesburg. So there's quite a few dynamics, you know, that we're looking at. And when you look at them, they appear to be quite, holding some water. And I think that also, maybe let me respond to the issue of people being transported that was said by, you know, one of the speakers earlier, that those claims are not unsubstantiated. We have actually claims, even in Johannesburg, that the people that were breaking shops are being transported by, they're being transported by two or three, you know, combis, you know, to an area where they are going to operate. Like I said earlier on, that even today, we have actually had the assertion that there is a contingency of combis that is driving, you know, from KZN. What we have noticed is that in these attempts,
Mrs. Vanda, thank you so much. Unfortunately, time has run out. Thank you so much for having us.
Thank you very much for inviting us. We appreciate it.
Thank you so much.
Hello.
Hello?
Yes, Ndiano Arparunare.
Nkoma Hasla.
Nkoma Hasla, Magadi.
Ribuen Magadi.
Tu Zewa Zamurkuona Kwamuri.
Okay. Kunoku the benchings wama stations ku Kunoku Botswana.
Mru Botswana.
Yes. And the general sentiment is you know, why are these people not fixing their own countries?
The foreigners,
you know, and not the police, but you know, the general populace like us, the Munomu and South Africa, say the Siru Gadirsa Nika Zedu. You know, and you know, problem iripo, my South Africans, they are victims. My Zimbabweans, Tribu South Africa, Botswana, we are also victims. The actual problem is what we are not addressing.
The politicians
are the problem.
The politicians?
You know? Yes, because they are the ones who have run down good economies. Yes. In Zimbabwe at independence, we had a vibrant economy. The South African economy is also shrinking. And if you look at the general population
Five seconds. Is violence the solution to these problems we are mentioning?
No. You see now, pano zvidamuna nemusoro wakatambanuka anozoona
nguva ndodza nguva ndodza jikana mukoma. Thank you so much mukoma Hustler Chris, time yave yapera.
Yes, thank you so much Mr. Hustler, and we also like to thank Mr. Vusu Moses Banda of the Africa Diaspora Forum. We also heard from Ngabuto Mabena of Zimbabweans living in South Africa, and of course we had Mr. Azaria Dube Nduna of the Zimbabwe Human Rights Organization. From me, Chris Gande, good night, Zimbabwe.
And ini Jonga Kandemiri, as always, I thank listeners who managed to call in and all those who are following our program.